Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Ngatitsvage mari tinoita explore methane gas iri kunokwane nekuhwandeuku. Ngatitsvage mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magasi muZimbabwe. So the second pipeline yemaRussia muya munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yeurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora biriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane urongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC hurumende dzedu dzese dzemusadhak ine urongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine urongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende urongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatiri kushanda handikwanise pari zvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukurumidzai kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndikungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwe vanga vachitiwo Traffic Gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya neurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichi doma makambani akasiyana siyana nemazita andizvo hangu kuti umbowe wowo huri kubva kupi nekuti kana sinji vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe asi zvatinoda tinoda yainenge ichinzi level playing field yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vafortune chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Vatendai Biti ava vati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarisa kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kumalawi zvinorimwa kumalawi. Hakuna njanji inobva kublantaya kana kuti kulungurongwe inopinda nemuzambia ichipinda nemuzimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanyodiwa muAfrica muSouthern Africa muSouthern region magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuti hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiyakiyawo laki ravanaro ndiri kuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa maakutengeswawo magenerator because chirwere cheZimbabwe vanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka Impinga dam uko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka Bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kulupane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uko riise magetsi muZimbabwe. So the second pipeline yemaRussians chitsvuka mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vadii kuchita kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Vanhu havadaro tikozeze chitsotsi. Matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Poze havana kutatigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega kaudawo yedu. Kana vaita kutibatsira seregion ngavaise railway. Kana vaitibatsira seregion ngavaise magetsi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Vatendai Biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki varumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane nero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki varimubato riri kutonga reZANU PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU PF muzvare yeukai Simba neGavi vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisawo kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaSteven Chuma vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Iri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa naMugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugore ra2008.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement, icho chiri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuere kuti vave mutungamiri wenyika, vanitokozo Musipa, vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navaMugabe pamwe nechido chavaive nacho chekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi wa muchibviswa pachigaro zvaisa vachokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe $1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivanhu achikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo ari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nokuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai, mhuri yavaMugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipembererwa upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona veukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana waMugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. VaMugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ishu hazina zvamira mushe nokuti ukava empowerment iri kutakwa yavanoti empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndeyekuti vanonaka kuti kana pakanzi youth mopuwa mabhora monyogwa mazita moya monzi oya kana youth officer, youth ward officer oya adresa chimusangano chinoita chechirali ronga matimu aito youth empowerment yatinotaona zvaiyo monyogwa mazita zvokuti mazita munonyogwa mukusika hamiroti monyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa hezi neprogram nemaprojekt yatinawo. Youth empowerment inodiwa muZimbabwe ndeyekuti indasi ivhugwe. Hamungozosima kataura zvoti youth empowerment kozi kuchinoita kuti vataure mashoko avo ndechemubandogati hapana kana basa youth kutambura sekutambura kana paindasiri akavhura chaito pamakambani akavhura hapana nombozoia chingoti payouth pakare katinombozivwa zvokuti payouth empowerment vana baba vedu yangoshanda mabasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro bat vakatomboshanda yenge vazingambotau kuzvokuti youth empowerment sazvoi iza kuti vatovati vari kusindikana kozi youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhunda atasina technical know-how yekuti munda wake unorimwa sei zinobatsira chiizvozvo zinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pavo vamwe vadu asi hapana chinobuda asi nyaya yekuti kwai tazomupa munda tazomupa chii
enyekupedzisira vamambomo
ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunge vachihwisisa vanhu avava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Avanga vari chisvarwa cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushaka Vumoge Ntsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tichine misangano makonzi ese aripo 10. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, kudzidzira kwenyu vatsvangirai vakafa musi wa 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yekurazo redi yatinayo, murume akange asiwira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho asi vakatisira musangano weMDC, vakatisira kurazo redi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadesi kotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland east tatuma vamashakada, then kwamutare kumanikaland tatuma vabiti, kumati south tatuma chesna chairman vatabita kumalo, kumach west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredi yatinge tinayo. Harare tichaita ndio musi wechitatu paambassador hotel, ndio kwachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munoraziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzcu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvi zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomikawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoko kwaasi kuuya mawira ayaita, nyaya ndingangoti nyaya yekufa rekunoko hakuchisina, ndakatangarira. saka tudikiti mainya ETC.
Izvi zvinotsigirwa namai Majori Pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa.
Hatina zvinomunzi rinekwa rakambohaiwa kwarutakura vanhu vechikoro kudidi. Saka dzimwe nguva rinombouya, dzimwe nguva hariuyi. Zvanoona kuti ndichingoti mabhazi ekuti makobhiti manje katiri fast asi kungoti vanhu manje hatinzi takawandisa zvekuti nyangwe tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana.
Mushandi wezvupwe muchinhoyi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera. Vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma, vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika.
Nekuti makachema toda mabhazi akati chipei ehurumende, tikati hawa tichaatsvaga. Pari kuuya zvishoma nezvishoma, takatenga 200 kubva kusouth africa, 500 kubelarus, 1000 kuchina.
Mabhazi ezvupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha, asi makombi anoita madhora matatu kana mana, ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavhairasi chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi, uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi, Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi, Sultan Qaboos Queen Said, vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo, asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube tachiona veZimbabwe Lawyers for Women Rights.
Hongu tasvika nhasi kumapurisa makuseni tikazonzi vanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maonden caution. Kwabva ipapo tikazoenda kukoti, tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa peidi. Saka pamasubmissions asakazotaura zvakawanda wanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaintesi, havazivikane maadresi zavo, havapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha. Akazotaura kuti vane propensity kuita nemiri zvonga because nation iri volatile, zvine zvakawanda wanda zviri kuitika. Saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mucustody because aitaura mupurisa aiti dagaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. That the charge ya rai sesa mangiangeli contravention of section 37 of the criminal code. Saka pangu zota ura ipapo majika zovu na mesuguti haaza uruguta ura izazuhu sambiranga. Akazi wati maakizu kasi zangala puwe pe $100 each. And then the matter was remanded to Mesua first March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru veAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo hongu makusenda. Patabuda kukoti vakati tichavadiya tichavasungira vaendeyavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwaka?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bhaili aitaura kuti demonstration yainge iri peaceful, hapana kuitika mirizenga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge, vanhu ngavavharire. Otherwise, from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu ava.
Avanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega-ega, nenguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
Dagaisa demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. that the charge yava ifeta manje yange iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzikira zvevhunira nesi kuti haa zvauri kutaura izvi zvichifambirana akazi vati
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 21 kunhlolanja 2020 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
It is a day that reminds us of the betrayal of the young generation. I say a betrayal because it is the name of the youth that was used to sanitize this particular holiday, which was meant to give recognition to men who actually betrayed the young people in all, in every sense.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bale mibono etshiyeneyo phezu kosuku lwabatsha olweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelunanzwa lamhlanje.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiye ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile amaprayisi or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula umafuthi okuhambisa so abantu abaningi sebegade amarod omama sebegade amarod nezigedi yikho osekufike elizweni kwizinga lokudubeka sokukhona.
Okusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impadalo yokugada kwezinye indawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo odume ngegama lokuthi Mtanedlozi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe bale mbono etshiyeneyo phezu kwekhefu labatsha eleRobert Gabriel Mugabe National Youth Day ebelinanzwa namuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abatsha bezanupf bathi usuku lwalamhla ngolokuhlanganisa amakhanda behluzisisa okuhlupha intsha yalamhla. Unobhala wezokukhulumisana kugatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF uNkosazana Yeukai Simbane Gabi ukhuthaza abanye bakhe ukuba baphatheke kizo zonke inhlelo eziqhutshwa nguhulumende elizweni.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti
kuqakathekile ukuthi abasakhulayo labo bathole ukusekelwa nguhulumende, batholise amathuba kwezokwemba amatshe aligugu elizweni. Amapulazi azokwenza benelise ukulima ngesibanga esiphezulu, bathengise izilimo zabo, bathole ukuphila ndawonye lemuli zabo.
Kodwa umkhokheli wabasakhulayo kwi-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa u-Obey Sithole uthi akaboni kulesidingo sokuthi yena labanye bakhe baqakathekise lolu suku.
It is a day that reminds us of a betrayal of the young generation.
Lusuku olisikhumbuza ukukhohliswa esakwenziwayo njengabasakhulayo. Namuhla siyadubeka siswela imisebenzi sisehluleka ukufinyelela leyo mfundo eqakathekileyo. Konke lokhu kwalethwa nguRobert Mugabe ongasafuni ukusuka esikhundleni sokukhokhela.
Isiphathamandla seqembu labasakhulayo abazibiza ngokuthi Tyson Wabantu Movement umnumzana Ntokozo Msipha uthi usuku lwalamhla lumkhumbuza isibindi uMgabe ayelaso kanye lothando ebantwini.
Yaqala lonyaka ukugubha i-21st February Movement ungekho phakathi wethu wena mkhokheli wethu Robert Gabriel Mugabe. Sokumanje yikho sinanzelela ukuthi lumgubho awusumgubho wokudla amakhekhe ukuzikholisela kanye lokujabula, kodwa bekuyindlela yakho yokuthi usikhumbuze ukuthi singabantu sivela ngapi lokuthi siya ngapi.
Umthulisi Gumede uthi abasakhulayo njengaye kabanelisi ukuphila elizweni labo ngenxa yesimo osekubenza babone kungcono ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Umuntu uyayifuna igreener pasture, akukho umuntu ongayifuniyo. Wonke umuntu usebenzela ukuthuthuka, akula muntu ongasebenza afuna ukumandawonye nje.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana lomphathintambo wezokusabalaliswa kwemibiko lendaba zokusakaza elizweni unkosikazi Monica Mchangwa ukuthi sizwe icele likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwesimo abatsha abakhala ngaso. Kusenjalo abemuli yakomgabe bebethe gwaqa emzini wakhe weBlue Roof lamhla benaza ilanga lakhe lokuzalwa njengalokho ababekwenza esaphila. Intatheli zindaba kazivunyelwanga ukungena kulomuzi emkhosini lowo ezibone izihlobo labangane kanye labantwana besikolo seMugabe Junior esisamazowe bengena eBlue Roof emkhosini walamhla. Imibiko ebethunyelwe indodakazi kamuyi uMgabe unkosikazi Bona Chikore ibingakaphendulwa ngesikhathi loludaba lusakazwa. Ngesikhathi uMgabe esaphila wayevame ukuba lenkalakatha yedili lokuthakazelela usuku lokuzalwa kwakhe kusetshenziswa imali eningi kakhulu, kodwa lamhla akunjalo. Iningi labakuhulumende baziphumulele emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siloku sikudaba lunye, omunye wabasakhulayo uSibasa Chuma yena uthi njengoba isimo somnotho siqhubeka sigukudeka, abatsha bebhekane lenhlupho ezigoqela ukusilela kwemisebenzi, akula angakujabulela ngaleli langa. Nangu uChuma exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Hayi, mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo bakula nto eyathakazelelwa lapho, ngoba heyi abantwana bathele nzima kunje abantwana kabasaya ezikolo, bakula misebenzi, bakula nto abaliyenzayo, sebesebenza ukusebenzisa amadrugs betshela benata bebona ithi kona sokuwonakala elizweni. Hayi, kunobunzima okukhulu kakhulu kaze kakula nto eyathakazelelwa lapho. Ikuthakazelela idubo leli udubo olukhona lolu kukhala asikuthi kuyabethakazelela, bayabethakazelela ukukhala impilo zabo kusasa nabo limnyama kakhulu babithi sakula nto eyihlela apha elizweni la. Hayi, abantwana bathele nzima lengile ukuthi bakhambise izikolo abaningi bayelengile ukuthi bathele imisebenzi kayikho, sebephika ngokuthatha into ezidakamezwa lezi ezidakayo, babe sebefona ikubona elizweni lapho sekunokufa okuningi kakhulu kubulawana kusenziwani. Hayi, akula nto eyihlela phani sambona ukuthi kungathakazelelwa lapho ikhona, ngabe bethakazelele ukukhala njengabantwana benjove obabone be-high school laba kade bekumele babe ekuphela ilungelo labo ngobuhlungu obabubonayo kubazali ukuthi balibunzima obukhulu kakhulu kazela kusasa labo limnyama labantwana, kubuhlungu kakhulukazi.
Ubona ngani udubo lolu lakho ukulungisiswa na sibona abantu abasakhulayo besethuthukiswa kwele Zimbabwe?
Mfowethu, ngifuna ukuthi iqiniso eliphelileyo, hayi kunzima.
Ngani usisho kanjani?
Ukuthi lulungisiswe, kuyalungisiswa ngubani? Nayo ivele ikhanda libe liwonakele egangeni kokuphela, vele kakuna mntu engalunga laphana. Kwaso kumele ukuthi nje angazi kuya ngokuya igeneration engcinyezayo yenza izinto ukuthi zikambe kahle kwakhathesi. Hayi, hayi, siphinde sikhothe.
Umnumzana Sibasa Chuma ngosakhulayo obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasakhulayo edolobheni leGwanda sebekhuthaze ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi ihlolisise iziphathamandla zebandla elibusayo eleZANU-PF ezibahluthunela imigodi yegolide. Lokhu kuvele emhlanganweni wokulwisana lobugwelegwele kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu oqhutshelwe eGwanda izolo phakathi kwabatsha labekhomishini le. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe enhlanganiso yabatsha e-Community Development Trust CYDT, abatsha abasebenzele West Nicholson beliqembu elaziwa ngokuthi Youth in Mining baveze ukuba iziphathamandla zikahulumende zabasuse emgodini ababesemba kuwo kungenani lokuthi banamaphepha abavumela ukuyemba kuleyo ndawo. Umnumzana Paul Gwanangana uthi basuka kulo mgodi sebebona ukuthi impilo zabo zisengozini ngemva kokuhlaselwa ngamabhemba.
Laba abakhona okwamanje bathengisa igolide ongekho emthethweni njalo basekelwa isiphathamandla zakhonapha ezithi asuki kulomgodi. Indaba yamabhemba siyibonile eWest Nicholson, imota zethu zatshaywa ngamatshemi. Lamhla yikho okudla khona isiphathamandla esikhonapha eGwanda. Silusizi ukuthi kambe singabantwana sizama ukuphakama sibasuyisele emgodini. Sicela abezacc bayifika eWest Nicholson babone abantu abakhonapho bababophe.
Unkosikazi Duduzile Masilela yena ukhale ngeofisi elibona ngokwenzwa kwamatshe aligugu eleMinistry of Mines esidlile sandla kunkohlakalo eqhubeka emgodini yegolide.
Ministry of Mines, angikwazi mina ndisenazela lungisa amaphendanazimvuthu. I can say maybe you are cause the double allocation of claims. Ngoba yona le double allocation of claims at the end of the day kugcina kusiba le bribe. Ungeke ugcine uagree ukuvumelane nomuntu ukuthi aphiwe iclaim akade umuntu kungenamali ephumile phakathi.
Umnzana Ndani Sompande uthi uyadinga ukuthi imithetho yegolide ikakhulu kulesi sabelo iguqulwe kuze abatsha bengaphelele entolongweni.
Indawo ezinjengabugwanda azidiklewe ama-gold zones okuzatsho ukuthi konkhona ukutholakala ule-gold egwanda esilotsana kodwa-ke icala kube yikuthi ulithengisele ngayo.
Umnumzana Onesmus Nawunde olilunga lezak uthi abazohlolisisa lezi sikhalazo bathatha amanyathelo ukuze linkohlakalo iphele.
Ngithintekile ngodaba lo-West Nicholson. Senzeni, ngiyakuthatha kunjalo ngihambe lakho kumhlonitshwa uLois Matanda Moyo ngimbikele ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo e-West Nicholson. Loba kungabi khona obuya ukuzosivikela. Nxa sesivikelwe, uyabiza abanye abatshele ukuthi lolu daba kumele luphathwe njani. Silakho ukuhambisa abacuphi bethu kumbe sibe labantu abasebenza bengaziwa bekhonale.
Or we have undercover people there.
Abanye abatsha abangene lo mhlangano bakhale ngokuthi lezi siphathamandla azibaholisi lapho zitheza abaqhatsha njalo bethuselwa ngokunyamalaliswa lapho bethonisa isikwelede. Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bernico Ncube kanye lo mnumzana Jaffet Dube ebandla lezanu PF ngezinye zeziphathamandla eziphatheke kwembeni igolide eGwanda. Asenelisanga ukuxhumana lababili laba kodwa siqoqe lo mgcini sihlalo ebandla lezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni othe abatsha laba kumele baze ofisini yakhe nxa belezikhalazo hathi ukuba bagijimele ukubona izindaba. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemichova bakhuphule impatalo kwezinye indawo. Amagalaji emadolobheni amanengi aselamalanga engawatholi amafutha epetulo ledizili. Lokho sokusenza abemichova laba bathenge amafutha adulayo emkambo wensitha.
ngokunjalo labo basuke bekhuphule imali abayihlawulisa uZulu. Imijova layo ibikwa isisilela edolobheni lakoBulawayo ngoba itshona ikundwendwe zamafutha angekhoyo. Amabhasi kahulumende awezubko lawo katholakali kalula ngenxa yohlupho lwamafutha lolu. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile amaprayisi or intengo ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amaroli, omama sebegade amaroli neziketi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeko sokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba etown kokona khona ukuthi kunzima, uhambe emabhenki abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi ubayenzeni. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafisa ukukhala ngenxa yokukhayela lenzakala elizwe.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sebebiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi usuka etown usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babiza o 10-15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvele etown ungagcwali uthutha uhambe. Namhlanje mina ngilo nto engikhuphe labo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo 7 beswele imoto zokuya hambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma lomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pounds cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pounds ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days bafuna 120 pounds, ngina malanga mathe bafuna 160 pounds or so in 3 days. Okuthi kulobu nzima balele kunzima kakhulu isikile elizweni. Into azimanga ukuthi siqinisele singathi anamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kobulawayo ukuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzina edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Live talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga labatsha ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo ufike kwele Oman namhlanje ekuseni lapho adlule khona evela kuhambo lwakhe lokwethekelela amazwe aseAfrika. Inhloko kahulumende yakwele Lesotho uThomas Thabane akabuyanga emthethwandaba lapho bekumele athoniswe icala alediswayo lokubulala umkakhe ngomnyaka ka-2017. Igqwetha lakhe lithi uye kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Paul Kagame wele Rwanda yena uhlanganelo makhelwane wakhe wele Uganda umongameli Yoweri Museveni edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili eligathuna emizameni yokulungisisa ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamazwe la.
Umanji wedolobha leMtoko wethule isinqumo sokuthi omama abayisikhombisa ababotshwe izolo betshengisela lababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bakhululwe ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail ezinkulungwane zamadola alikhulu ngamunye. Omama laba babambanela matitshala betshengisela phezu kokonakala kwezemfundo abathi kubangelwa yikungaphathi kuhle ababalisi nguhulumende yena obaholisa ingcosana. Ababalisi ababotshiweyo bane njalo bagoqela umkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS umnumzana Obed Masaraure. Ngolwesithathu abasakhulayo be-MDC batshengisele eMtoko kwabotshwa inkokheli yabo ebalisa umnumzana Makomborero Aruzivishe lo mnumzana Alan Moyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle kwemvumo. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu elimela abantu laba unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona.
Always just to get an office. Oh, we are all 30 cents. As a man, we will have to be fathers, we will be living at 3 days. We will come into CMA, and my charges are at the office. We will be charged on Section 37 of the Criminal Code. And we will be in the field, we will be gathering. So, all investigating officers that you could make a duty, some of my mother and the gathering, being a young and a media notice, so that you could make a duty, but in case of change, I don't know a media notice in Conjun, no Tavandavas are participating in the demonstration, and also I see you touch that at the Vitajon High. So, criminal magistrate, criminal of multiple $100, meaning ammonia, was a jail at the state with the smash of Sunday, I'm sure we have a 5 match, many residents, so we charge you up.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle bebesithi kuyini okubangela ukuthi babotshwe njengoba unichasisa lapho kubana umthetho uthi wona kumele ukhonvina kube nguye ocelayo bona kuthiwa bebebotshelwana.
Kwami ngikwenzela amapholisi ekuseni engikutholileyo ngokubona kwami ukuthi kule valley ye-MDC kusasa lapha eMtoko. So bathi bona amapholisi akule intelligence engengevela la eHarare, so baphiwe ama-instructions ukuthi abantu ababotshwe. Mina ngokubona kwami nje khona khani ukuthi akula nto ade bengayenza. Kuyafana nanje no-prosecutor argument yakhe ke ngokuthi I have to oppose bail. I-bail umele ngiyi-oppose ngesizathu sokuthi I-instructions to do.
Sizwa kuthiwa kusasa kuyabe kulomhlangano webandla le-MDC khona ngapho ukuthi akula yini ezomba ngazo ezingaba zibangele ukubana bebotshwe omama la.
Hayi, ngazi angifuni ukukhuluma into engiyaziyo bhuti, but engikuvuleyo yikho khona lokhu ukuthi bekutheka bavalelwe isizathu siyukuthi kule randi kusasa, but ukuqiniseka kwakhona angeke kutho ukuthi liqiniso yini, but yikho bekukhulunywa ngamapholisa labanye labakade bephelekezwe laba
unkosikazi Ntokozo Dube Tachiwona ligqwetha elilwela amalungelo kazulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseMtoko. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi kamasikandi uGet More siyabonga moyo yena ke odume ngegama lokuthi Mtane Dlozi lutsha hawudabuka ePlumtree asizweni exoxa ecingweni lo Ezra Chisa Sibanda.
Lo kaMasikandi usithandwa ngabantu abaningi ezabelenze emaNdebeleni ikakhulu emangweni yokuqela iPlumtree Jolojo lezinye indawo. Lokhu sokusenza abaculi abaningi abadabuka kulezo ndawo baculela umdumo njengomntana endlozi esigwejiselayo namhlanje.
Igama lami ngugetimo siyabonga moyo ePlumtree esigodini sasengwana lapho engifunde khona iprimary yami engwana kwase kuthi secondary ngayifunda ePhakamani High School ePlumtree Town la ngifunde khona uqala kwami kwezomculo ngiqale lapho engithole igama elithi Mntwana eDlozi Umntwana eDlozi kuyigama engalithola emadohweni lapho engangisebenza khona ebalungwini kwase kuthi kuma kufika isikhathi ukuthi lami ngikhiphe album kaMasikandi ngase ngisebenza lelo gama elithi Mntwana eDlozi
Dlozi silesikhathi ecula kodwa ucindezele idlathe lakhe laqala elitsha ngomnyaka ophelileyo
ngiqale ukucula leqembu abathi amabhubhe samnyama ngo-2010 kwase kuthi ngasebenza leqembu iminyaka nyana emibili ngase ngihlangana leqembu futhi iwhite umfolosi esingamavevani njengamanje ngasebenza leqembu lelo ekuphumeni kwami kulelo qembu lelo ilapho engayikhandela khona ngathatha isinyathelo sokuthi ngicule umculo kaMasikandi ngizibiza ngomntwana eDlozi ngakhipha ke album ngomnyaka ophelile u-2019 mhla ka 2 March album enesihloko esithi Inkonjani
Njengabaculi abaningi umntwana eDlozi laye kukhona abamvula ingqondo bameluleka ukuthi angene njani kwezomculo
Ngithanda ukuthi ngithi ngibonge abaculi afana noSotsha Moyo ngibonge uSisithobekile Queen Gospel ocula iGospel abayibona abangikhokhelela kakhulu abangcelisana lapha abangibonisayo endimeni yomculo ucula uMasikandi ngaqala ngamamela kakhulu imiculo efana noBhekumuzi loThuli iKhansela yiyona umculo uMasikandi engokhonze kakhulu
kamntana eDlozi uphekwe kamnandi njalo uyahlakaza lizwi bani ofuna ukulithela abalaleli get more
ngiyabonga kakhulu isupport abantu abanginikeza yona ngithi uNkulunkulu anandisele isanda sidlula ikhanda isupport enginikeza yona singathi lonyaka futhi lengaqhubeka ningisupporta kuze ukuthi nami nguze ngikwazi ngiphumelele empilweni ngalo mculo ngoba ngale kwabantu angena umculo ngifunayo uyangifonela noma imchado noma ama parties noma yini lapho kudingelwa entertainment ongifunayo uyangifonela enambeni eSouth Africa u-062 139 5652 uyahamba kuFacebook ufika uthi Mkhushulwa Mntwana eDlozi
isiqinti sePlumtree sidume ngomculo wechibilika iRumba phela kodwa umdumo kaMasikandi lawo ke usungenile besigwejisele ejahala sesikhalangeni uMntwana eDlozi ngomculo wakhe kaMasikandi uhlelo hoza hoza Friday libe nempela sonto emnandi igama lami nguEzra Jesus Banda
eDlozi ube hamba lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Woza Friday ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe balembono etshiyeneyo phezu kwekhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day elinanzwe namuhla. Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangele ukuthi abemijova bakhuphule imbadalo yokugada kwezinye indawo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.